Ramananga bavanoti hondo ii yave kupa kuti pate mafungiro matsva mukudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vakati ndokusaka vakaenda kuKenya, Mozambique, Rwanda neUnited Arab Emirates kunosimbaradza nyaya dzekutengeserana vachiti remangwana renyika dzepasi rino rachinja uye havaone America ichiramba iri pamberi munyaya dzekutengeserana. Zimbabwe haisi kungotaura chete kuti inotsigira Russia asi zviri kuonekwa nemaitiro. Musi watu kurume, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika 35 dzisina kuvhota muUnited Nations General Assembly pachisungo chekuti Russia ishorwe nekupamba Ukraine. Svondo rapera, Zimbabwe yanga iri panyika 24 dzakavhotawo muUN General Assembly kuti Russia isamiswe kuva nhengo yekomishen inoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti UN Human Rights Commission. Russia iyo yakatemerwa zvirango zvakaomarara neAmerica neshamwari dzayo yakanga yayambira nyika dzose kuti kuvhota kuti iburiswe kana kurega kuvhota zvaizoonekwa sekuidenha uye zvaiuyawo nezvirango. Asi kuchitsidzira uku hakuna kubatsira nekuti yakamiswa kuve nhengo yekomisheni iyi. Vachitaura neStudio 7 parunhare panyaya iyi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Chava vati havana chekutaura sezvo mukuru wavo ataura kare.
Manje shamwari yangu vada kutipisa vakwalifaye zvataura nakwezi.
Asi vachitaura pakuvhota kweZimbabwe svondo rapera ichitsigira Russia, vachava vanoti hapana nyika ine kodzero yekudzinga imwe nyika mukomisheni iyi.
Zimbabwe yakati hapana pane kodzero yokusatenda imwe nyika muchirongwa chepasipose. Saka Zimbabwe yakaramba zvaidiwa nemawezoweshon ikavhota ichitsigira kuti Russia ichadzingwa.
Nhengo yezanu PF uye vaive mutungamiri webato rinopikisa redare vaGilbert Dzikiti vanoti vanotenderana nemashoko avamunangagwa.
Ichokwadi kuti mashoko ataurwa ae ane udzamu zvikuru maererano neNorth Atlantic Treaty Organization, NATO. NATO yakatangwa during the Cold War era paine kurwisana pakanga puripo pakati pedzi Cold War countries, mainly the Eastern and the Western Bloc. Saka the Eastern Bloc ndorakanga iri neRussia nedzimwe nyika dzakati wandei. Saka after yadissolvwa Soviet Union, tinoona kuti Russia yakaregera kuva ichitonga nyika dzakafanana na Latvia, na Uzbekistan nedzimwe nyika dzakangofanana na Serbia nedzimwe izvo. Saka inyika dzinotarisirwa kunzi maspheres of influence enyika eRussia kubva chinyakare. Totarisa toona NATO kuti yakwanisa kuti inge ichitora nyika idzodzo dzichipinda muNATO pamusana pekuti nyika idzi dzinenge dzichikwezwa nenyaya yekuti kuNATO tinokupai security, kuNATO tinokupai financial assistance, tinozokupai chakati 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 chakati. Saka ndozvakonzeresa kuti avawo veRussia vafile kuti they are insecure in their own country because vakomberedzwa.
Asi mukuru wemedia center vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNS Mudzengi vati zviri kuitwa neZimbabwe zvekutora divi zvine matambudziko.
Dambudziko riripo nderekuti vukama huri pakati peZimbabwe neAmerica hahuzogadziriki zvakanaka kana tichinge tichibuda utungamiriri hwedu huchinzi hwatsigira nyika yeRussia zviri pachena. Mukatarira muchaona kuti kudyidzana kwedu neAmerica panguva ino hakuna kumira zvakanaka. Vatungamiriri vehurumende nemamwe mapazi ehurumende akaiswa pasi pezvirango nechikonzero chokuti vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu. Saka kudyidzana kwedu neAmerica panguva ino hakuna kutombomira zvakanaka. Zvimweni ndizvo zvaita kuti vatungamiriri vedu vabude pachena vachiti tiri kutsigira Russia. Vanenge vatoona kuti zvagara hazvina kutongomira zvakanaka neAmerica. Saka zvingatova nani ndezvekuti tibude tichitsigirana neRussia
Mutauri werimwe bato rinopikisa reMDCT inotungamirwa naDouglas Monzora vaWitness Dube vanoti nyika yeZimbabwe inofanirwa kunge iri nyika ine ushamwari nenyika dzose. Munyori mukuru anoona nezvebazi revagari vari mune dzimwe nyika mubato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC raClifford Satwayo vanoti vamunangagwa vanofanirwa kukurudzira runyararo kwete mhirizhonga. Njaka mira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.